Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetlela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14 2025. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzonetsekana nekuti vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara havana mukana wakakura wekurarama muZimbabwe nenyaya yekushaya zvikwanisiro.
Zvakatenda zvakatanga tine maexperiences atakawanda over the last 15 years nyaya maelection zvaanechidira. Saka pane zvinhu zvatakatoona kuJuly 31 zvatofanira kukanda kutanga nevoters roll.
Vakawanda munyika vorangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe dzimwe nyika pasi rose dziri kucherechedza zuva revana vanorwara nedenda regomarara kana kuti International Childhood Cancer Day mangwana, Zimbabwe yaita urongwa uhunhasi paine kurudziro yekuti hurumende iise zvikwanisiro muzvipatara nechinangwa chekukwidza mukana wekurarama pavana vanenge vabatwa nedenda iri kubva pazvikamu gumi nezviviri pari zvino kusvika pazvikamu matanhatu kubva muzana muna 2030. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 pamhemberero dzaitwa Harare nhasi, chiremba wegomarara muvana pediatric oncologist zvakare vari murairidzi paUniversity of Zimbabwe Dr. Patience Kuona vati zuva ranhasi rakakosha pakuparadzira ruzivo kuruzhinji rwekuti chirwere chegomarara chinobatawo vana vadiki uye kuti vanofanira kuenda navo kuzvipatara nekukasika. Vanoti zvinosuwisa kuti vazhinji vachiri kufunga kuti chirwere chegomarara hachibate vana vadiki.
Kana tichiita zvakadaiso zvinoita kuti vanhu vakawanda vazive kuti vana vanogona kuita cancer.
Dr. Kuona vaenderera mberi vachiti pane vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara zvikamu makumi maviri kubva muzana chete ndivo vanorarama nekuti vabereki vevana ava vakawanda vanenge vasina mari.
Tinoshandisa mamwe ma-x-ray atinoshandisa kurapa cancer yatinoti radiation therapy. Zvinoda equipment iri inodhura.
Nyanzvi munyaya dzekurapa gomarara muvana pachipatara cheparinyatwa zvakare vari kutungamira chirongwa cheglobal initiative for childhood cancer icho chiri kutungamirirwa neWorld Health Organization nebazi rezveutano Dr. Lois Hlatshwayo vati nhasi chaiye vaparura waro wekuti vana vane denda iri vanorapwa sei uye kuti ringabatwe sei risati rakomba zvinowedzera mukana wekuti vararame.
Kana zvatadaro machances yedu yekuti mwana anoita zvakanaka anowedzera.
Vatiwo gomarara rinowanzobata vana nderemuropa.
Kune cancer yeropa yatinoti acute leukemia, kwoita cancer yeitsvo yatinoti renal cancer wound tumor, and then kwoitazve cancer yemuziso inonzi retinoblastoma, kwe cancer yemubrain inonzi brain cancer, brain tumors, ne cancer inotanga matinoti malymph nodes mushona, malymph nodes yatinoti lymphoma.
Mumwe wechidiki akakwanisa kurapwa chirwere ichi fadzaita nyarazwa manana anoti nekuda kwekushaya akatozobatsirwawo nesangano reKids Can kuti arapwe pachipatara cheparenyatwa.
Maomererwo achaiitwa akafanana nekuonekwa kwepamuviri unopera vhudzi zvakare pane kakuti vamwe vako vanenge vachii vasingazokwanise kubudirira mutreatment iyi.
Fadzai uyo ave nemakore manomwe kubva arapwa akakubatsira vamwe vana vane chirwere chegomarara achishanda nesangano raKids Can mushure mekupedza zvidzidzo zvake zvemagariro evanhu kana kuti social work paUniversity of Zimbabwe. Mupiro neparenyatwa ndizvo zvipatara chete zvehurumende zvinorapa chirwere chegomarara, asi mishonga yekurapa chirwere ichi inonetsa kuwana. Asi vachitaura nhasi vange vakamirira munyori mubazi rezveutano Dr. Aspect Maunganidze Valingala vati hurumende iri kuedza zvose zvainokwanisa kuunganidza mari yekutenga michina nemishonga yekurapa zvirwere zvakaita sezvegomarara, ichiunganidza mari nekuburikidza nemitero wakaita seweshuga. Vatiwo danho rakatorwa neAmerica rekumbomira kubatsira dzimwe nyika ravasvinudzawo vatsvage dzimwe nzira dzekuzvimiririra. Sangano reKids Can rinokurudzirawo vabereki kuenda nevana kuti vandoongororwa denda regomarara kuti vakwanise kurapwa nanamazvikokota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda munyika vabatana nhasi kurangarira mushakabvu Morgan Richard Tsvangirai gamba rekurwira kodzero dzevanhu vakashaya musi wa 14 kukadzi 2018 kuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Chakachenjedza chakatanga. Tine maexperiences atakawanda over the last 15 years nyaya maelection zvanhu ichibira. Saka pane zvinhu zvatakatoona paJuly 31 zvatofanira kugadzira. Kutanga nevoters roll, kutanga nenyaya yekuti mafuja nemapurisa vanopindira here muelection, kutanga nenyaya yekuti madzishe nemasabhuku vanotinha here vanhu. Zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe before the next election.
VaRichard Morgan Tsvangirai vakavamba bato rinopikisa munyika reMovement for Democratic Change muna 1999 mushure mekunge vatungamira sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vari munyori mukuru. Muna 2008 vatsvangirai vakakunda mushakabvu vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika, asi havana kuzosvitsa mavhoti aidiwa. Vakazobuda musarudzo dzechipiri kana kuti run off sezvo vatsigiri vavo vakawanda vakange vopondwa nevanofungidzirwa kuti vasori Mauto nevatsigiri veZANU PF. Izvi zvakazopa kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa vachibva vave mutungamiri wehurumende. Mudzimai wavatsvangirai amai Elizabeth Tsvangirai vati murume wavo aive nerudo.
Vatsvangirai vakaita what he was called to do. Vanhu ngavavarangarire nezvakanaka zvese zvavakavaitira. I always say Vatsvangirai was a very loving man. That's why he vakafaune Valentine's Day.
Munin'ina wavatsvangirai vamanasi Tsvangirai vati rufu rwamukoma wavo rwakarwadza vakawanda.
Haizi nyaya yefamily tirangarira vatsvangirai. Tinoona kuti vanhu tasvika zuva rakadai vanhu vanobatikana chaizvo kuti dai murume uyu akawana mukana wekuti ambotungamirira Zimbabwe, tinofunga iye zvino tingadei tiri kukenani timu chine mukaka.
Vaive mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vati mushakabvu aive munhu akashinga airwira utongo hwejekerere.
Vatsvangirai tinovarangarira nenyaya yekuti vakashanda Zimbabwe kuti iite utongo hwejekerere. Ro vakatungamira nyaya yekuti tive nebumbiro remutemo ratinaro nhasi, nekuti ivo vari muhurumende vaitungamira ministry yataiti Ministry of Constitutional Affairs yaitungamirwa naadvocate Eric Matinenga. Iyoyo ministry ndiyo yakakwanisa kutungamira kuti pave nebumbiro remutemo ra2013 ikatungamira nyaya yereferendum ya2013 kuti tiite utongo hwejekerere huri pasi pemuri rebumbiro remutemo. Kuwa kuda kuvhiringwani vamwe vari kuda kuti vamunangagwa vachikore bumbiro remutemo vaita utungamiri unopfuura kusvika kuna 2030.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora avo vakashanda nemushakabvu vatsvangirai vanoti mufi akabatanidza vakawanda.
Vatsvangirai vakatisiyira runyararo. Tinoona kuti muna 2008 pawakahwina election paya vanhu vakarohwa, vanhu vakaurayiwa. Isu kuMDC takarasikirwa nevanhu vakasvika kuma300. Asi vatsvangirai vakatarisa zvido zvevanhu navezimbabwe vakapinda muhurumende yemubatanidzwa kuitira kuti vagoonza runyararo kutanga, vagogadzirisa matambudziko ezveupfumi uyezve pagonyorwa bumbiro remutemo renyika.
Wechidiki akashandawo navatsvangirai valove more chinoputsa vatiwo
aiva munhu aikurudzira vechidiki kuti vari vanhu vanogona kuzvimiririra uye vari vanhu vanogona kutaura pfungwa dzavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vashemu kanguni vanoti veruzhinji havafi vakakanganwa huchi nemukaka zvavanoti zvakaunzwa navatsvangirai mushure mekupinda muhurumende yemubatanidzwa.
Takatanga kuona mashopa akuzara, mota dzakuzara, fio yakuuya, ndozvinhu zvatakaita nemachallenge nazvo panguva iyoyo.
Vatsvangirai vakambopinda mutsaona yemumugwagwa yakaipisisa iyo yakauraya mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai muna 2009. Vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri, tinokuzivisai kuti mave kukwanisa kubata VOA Shona pa WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona patinokupai link ye WhatsApp channel yedu. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuenderera mberi vachiita musangano kuAddis Ababa, Ethiopia, wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th Ordinary Session. Dengendira regore rino rakanangana nekuti nyika dzemuAfrica dzipuwe muripo pamusana pekuti kune vamwe vanhu vemuAfrica vakatorwa muAfrica vachiendeswa kunze vachibatwa senhapwa kana kuti Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kumusangano uyu kuri kutarisirwawo kuti kusarudzwe sachigaro weAfrican Commission mutsva sezvo vaMusa Mahamat vekuChad vave kusiyawo basa nekuti makore avo ekutungamira akwana. Sezvo ushe huri madzoro, chigaro ichi chave kuenda kunyika dzekumawirira kweAfrica. Vari kukwikwidzana vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuJibuti vaMuhammad Ali Yusuf, vaimbova mutungamiri wehurumende yeKenya vaRaila Odinga, uye vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Madagascar vaRichard Diamandrato. Mukuziya nezvemusangano uyu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO.
Utungamiriri weAfrica uri kusangana muAddis and tinofungidzira kuti agenda inofanira kuve kudzokera kudindindira yedhoketi rapera kuchitomisa sei hondo silencing the guns because clearly hatina kukwanisa kunyaradza Putin muregion rino reAfrica. So DRC has to be a key priority. Situation dzefunana Somalia, Eritrea, Ethiopia zvese izvi zvinoda kuti Africa ibude ine chisungo chaka simba chekuti tomisa sei hondo.
Sei kubatana kwakakosha?
Nekuti hatigoni kufunga development tisina kutanga taumba nyaya dzerunyararo. But izvozvo zviri kuitika panguva yekuti Africa iri kufanira kuzvitarisa yosumuka kana kutiya kwatingati kuraiza as Africa, especially given zvatiri kunzwa zviri kubva kuna President Trump. Zvinotiudza kuti Africa iri yega, hakuna mesaya achazouya whether to aid kana kuti rubatsiro rinobva kune dzimwe nyika rinogona kutibetsera. And patinonegosieta nevanhu tofanira kutanga kuziva tofanira kunegosieta as a block. Takabatana seAfrica tiine chisungo chimwe chete. Tikadaro tinogona kutorwa serious nevamwe vanhu vakaita sana Trump. Otherwise vanoramba vachiti isolator.
Ko tikatarisawo dingindira regore rino rakanangana nekuti Africa ipiwe mari kana kuti hatingati mareparations semuripo wekutapwa kwanga kwakaitwa vanhu vemuAfrica kana kuti slavery uyeyo nenyaya yekumbopambwa kwanga kwakaitwa nyika dzemuAfrica. Munoona izvi zvichibudirira here?
Ndofungidzira kuti idiscussion inofanira kuramba iri pa table tinofanira kumeka shuwa kuti haingori discussion chete iri kuitika at the level yeleadership yedu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vamujodzi mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Southern Africa Liaison Office kana kuti SALO vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gunguo vanoti zvakakosha kuti vanhu vasatedzere vamwe asi kugutsikana nezviripo uye zvavanenge vaitirwa kana kusaitirwa nevadikani vavo pazuva rino reValentine's Day. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zuva iri rakakosha sei uyezve tinoona vamwe vari kubva vaora moyo kana vasina kuwana chavari kupiwa. Imi munoti kune vakateerera pari zvino?
Yakakaucha tikatarisa kumashure pane nguva yatio isusu vatakatanga kuidzoo Valentine tivasikanawo ndokuzororwawo ichingoripo izvo tikatova nagogo ingoripo tichaisiyawo ingoripo mumwe anobati kana zviri izvo zvanga zvakaumbwa kubva kwavo kuti vane culture yekucelebrata Valentine musi waanoshaya kuiona anotadza kubvisa kuti chiigaitika. Then kune vamwewo vekuti maybe vanenge vachangopinda mudzimba vari kutanga kucelebratawo zvinhu izvi kana havana nguva yakanyanya vachizvicelebrata matoro avano ita akasiyanawo nevavo vaicelebrata kwenguva yakareba. But regai ndinokurudzira madzimai ndichiti Valentine whether ukashayiwa kupuwa gift musi iwoyo haikona kuzvitarisira pasi nekuti hauna gift because vamwe vanobva vatoshayiwa kana self love chaiyo nekuti haana kuratidzwa rudo rwemaruva, haana kuratidzwa rudo rwepresent iye pachaka haachatozvide pachake kana kuti akutoswera asina mufaro nekuti haana chaawana. Ndinokurudzira madzimai kuti wana kuri kusiyana iyazvi nguva ine imwe chiri mumwaka yakasiyana ezvisemini tinenge tiri masizoni akasiyana.
Pane vamwe vanenge vari kutarisa padandemutande resocial media vachiona zviri kuitirwa vamwe, kune ivavo vobva vagodoka moyo, kune ivavo munoti chii?
Kune vanoora moyo ndinoba kuti musaora moyo, there is hope for the future. Stay open to love. Pane muri magore munhu anokwanisawo kana kuti zvimwe nguva idzi musofuti wacho wadarika unogona kutongoona wasurprisewa nekuda kwekuti pamwe munhu anenge azivanawo zvikwanisiro, azivanawo maresources. Saka vanhu ngavasaora mumwoyo because rudo harusi rwomuti umwe chete chete uye zvakare rinogona kutouya wakarivara. Saka sometimes ingori nyaya yatinoti chizvitarisa wozvikurudzira wozvitaura wega kuti no rimwe zuva ndezvangu.
Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gungu vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vanonzi vaendeswa kuchipatara sezvo vari kurwara nechikosoro chinonetsa kupera kana kuti bronchitis. Kwemakore maviri adarika vange vachingorapwa vachienda muchipatara vachibuda. Pope Francis vave nemakore makumi masere nemasere uye vakatanga kutungamira kereke Roman Catholic muna 2013. Mashoko anotevera anotaridza maonero ehurumende yeAmerica amunoverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gwaro rechokwadi chiripo rakaburiswa nemuzinda weWhite House rakatsanangura kuti hurumende yeSouth Africa mazuva mashoma adarika yakapasisa mutemo weLand Expropriation Act uyo unoibvumidza kutora pasina muripo midziyo yezvizvarwa zvinenge zvisingafarirwi uye kusarura madzinza madiki emapoka evatorwa. Mukupindura chiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unomisa America kupa rubatsiro kuSouth Africa kana yakaenderera mberi ichitsigira vanoita zvakaipa pasi rose uye ichibvumirana nekurwiswa nechisimba kwevarimi vashoma vasina mhosva. Gwaro recho kwa diri, rakaenderera mberi richitsanangura. Rakati America ichagadzira urongwa hwekugarisa patsva sevapoteri, vanhu vashoma vasingafarirwi muSouth Africa, vanosarurwa nekuda kwerudzi rwavo. Gwaro iri rakati South Africa ine nhoroondo yekutora matanho anopikisana neAmerica nevamwe vayo. Rakati mwedzi miviri chete mushure mekurwiswa kweIsrael nemagandanga musi wagumi guru 7, South Africa yakapomera Israel kwete Hamas mhosva yekuponda mudare reInternational Court of Justice. South Africa yakasimbisawo hukama neIran iyo inotsigira hugandanga pasi rose. Gwaro rechokwadi iri rakati uku ichitsigira hugandanga neutongi hweudzvanyiriri kune dzimwe nyika. South Africa iri kutyora kodzero dzevanhu kumusha. Hurumende yeSouth Africa yakagadza mitemo isingaverengeki yakanangana nekuparadza mikana yakaenzana mumabasa, mudzidzo uye mumabhizimusi. Pamusoro pezvo, mashoko eruvengo nezviito zvehurumende zvakakuchidzira mhirizhonga kuvaridzi veminda verudzi rusingafarirwi. Gwaro iri rakati, makore apfuura hurumende yeSouth Africa yakaparadza zvikwata zvaizvipira kudzivirira varimi vekumaruva ichifuratira kurwiswa kwemapurazi kwaiitika. Urongwa hwavaTrump hwekutungamidza America mberi hunosanganisira kuzvipira kukodzero dzevanhu. Sekutaura kwavakaita, vaTrump vakati South Africa iri kutora minda uye kubata mamwe mapoka evanhu zvakashata zvikuru, vachiti vachange vachimisa mari yose kuSouth Africa mune remangwana kusvika ongororo izere yemamiriro ezvinhu yapera. Gurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika vaMarco Rubio vakajekesa padande mutande reX kuti havasi kuzopinda mumusangano weG20 uchaitwa muJohannesburg kuSouth Africa. Vakati South Africa iri kuita zvakaipa zvikuru kubvuta zvinhu zvevanhu, uku ichishandisa G20 kukurudzira kubatana, kuenzana nekuchengetedzeka. Nemune mamwe mashoko, vaRubio vakati basa ravo nderekutungamidza mberi zvido zvenyika yeAmerica, kwete kutambisa mari yemitero kana kusimudzira vanopikisa America. VaTrump vari kutumira mashoko akajeka kune vanokanganisa vari pasi rose nevanoshungurudza, vachiti pane muripo wekubhadhara kana uchityora kodzero dzevanhu.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSouth Africa, maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yekuti tibonzwa kubva kuvateereri vedu.
Hallo paStudio 7, maswera sei, ndangoti panyaya yageza iyi. Ko mapurisa aisire ko statement paTwitter achitadza kungoenda kumba kwageza iyi kungono musunga. Kuri vati vari kutya nevari kushandiswa but vari kutya. Samsung chauke kuHarare pamani.
Akadii paStudio 7, ini Dream Triple C akakwana. Ndiri wakandotsigira chamisa opposition party but pari zvino ndiri kumbomhanya nageza. Geza, mira mira, vachiwenga mukasirira munangagwa vakaenda 2023 aripo manyura. Mira ina geza vachiwenga.
Murise vana Jonga, mashoko a runesi geza ho veteran. Mashoko a akataurwa, mataurira akati akataura iri nyika yakaita sana America kana kuti Britain kana nedzimwe nyika dzino respecta ma rule of laws. Aiva munangagwa vakato stepa down. Kozi kana kaona uchitaurwa nemunhu ari mumba mako kutaura kuti vakakonwa pakati nepakati nepakati, unofanira kuzvinzwisisa must a day the day kuti ano izvindakaresva wapa.
Studio 7, Studio 7, mangwanani vashamarari vose veStudio 7 vanotipa nhau dzinotapira uye dziri dzechokwadi. Mubvunzo wangu uri panava munangagwa kuti izvozvi nhasi kwadonha bhazi rekwaAben Connect rinoenda kuHarare radonhera pabhubhi pakafa vanhu, vamwe vakakuvara zvakanyanyisisa. Ko zvikopokopo zvedu zviya zvamakati tatenga zvikopokopo zvizokuitirai maambulenzi zviri kupi? Nekuti vanhu vapedza maybe about 7 hours vangori pasina kana chikopokopo 1 chasvika.
Tinotenda vateereri vakwanisa kupa pfungwa dzavo.
It was a Friday, my darling.
Mochirongwa chedu chema gitare chesondo rino tinokupai hurukuro yaitwa na Ivan Zininga we Studio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wesungura Trust Chimombe.
Itirawo vamweza unodava kukuitirawo upenyu imi ndubindu mudikani
Mimanzi magitari ndakaita anga ndiri mwana takakura pamba pandakazvarirwa nevabereki vangu pamba paikura pachingorira radio saka taizwa baba vachiridza system tazvida vomboridza vana dembo vachiridza chi music ya saka sungura chinhu chakauya mumusoro mangu zvakanyanya
vabereki vaiti kudii mukomana achitanga zvemagitari
vabereki vangu inini havana kana kumboita problem nazvo nekuti chakanga chiri chinhu chaiva varaidzwa ndiri pamba chero zvandairidza zvaisanyasa kuburitsika zvakanaka panguva iyoyo asi vaitoona ndikaridzaridza nichivaridziraridzira Haiona mai vachinyatsosekerera. Panguva inenge iripo baba paya paya ndikaridzaridza mugara dzangu dzaibva dzafara kuti ah mufana wangu ari kunakidza.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova
music yangu inini nharaunda pari zvino yava kuitambira nekuona direction rekuri kuenda music paholiday yandabva iyoyi ndanga ndiri mumusha pamashops patakakurira tichitambira ndakafara zvikuru zvizhinji nekuti vakanga vari kutoridza type yemusic yangu ndikafara ndikaona kuti ano nharaunda yangu yanditambira
matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi
semachallenges akawanda atinosangana nawo muindastry like kushoterwa nemagitare dzimwe nguva mukana chaiwo kuzoenda kuma studios dzimwe nguva kuzowanawo ma studios anenge akati chipei nenhau yekuti mari dzedu dzinenge dziri shomawo saka unozongoenda pane imwe studio dzimwe nguva maband members angu ndiye kunonganongapo nekunonganongapo nekunonganongapo
vanodawo mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata munoenda kuyoutube yangu yakanyorwa nzi Trust Chimombe ndiriko ikoko musubscribe Facebook ndiripo futi zvakare Trust Chimombe munondibata pa WhatsApp ndiripo munobata ipapo 064-865-2268 South African Rage ndiri muno South Africa ndokwatinenge tiri saka music yangu inini ndinongokumbirawo kuti dai yafamba muruzhinji
nhasi was a Friday chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timborova magitare
simudariro ndoda kuti ndibude nekasongo kanonzi hondo dzegondo ndinoperera muchadenga
Mange makaterera kambo kanonzi hondo yegondo kakaimbwa na Trust Chimombe anga achiita hurukuro na Evans Zininga we Studio 7 Trust anga ari kuJohannesburg South Africa. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi apo Evans achange achitaura nemi nezvemamiriro akaita zvirimwa muminda. Vamwe varimi vari kuti vachakohwa pakuru asi vamwe vachiti inzara takarima sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro renhau zvakare vakawanda vorangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Tabo Kangube munaudze isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagquma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akukanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo mnyaka emnyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomatheku eningenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyo Morgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo. UTsvangirai wabhubhela esibhedlela kweleSouth Africa mhla ka 14 Zibandlela 2018 wayekhokela ibandla leMDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTsvangirai wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTsvangirai? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla leTRC.
Nga umuntu esuka emhlabeni eTshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Wathiya uAdvocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 lokhu enguthe weyouth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTsvangirai lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande ivesi u-2 Timoteo 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emqhele kuloza yenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTsvangirai othiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaninginiki. Ungaphendula sithi bona.
Angeke ngithi kona sebebaninginiki. Mina engikwazi ukuthi laba uTsvangirai esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kaye kwaba lespilke futhi izano isiloku isebenza izano ngumsebenza wokubani lokhu idilize opposing party but okungithokosayo ukuthi khona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni ngibone ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubonile so ngilethemba lokuthi bona okuzayo kukhulu kakhulu uTsvangirai wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla leTRC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 eGobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malakhe Nkomo okubandla leZANU PF.
Iopposition ona vele ngayo ilokukhokheli bayo.
And also, so now, Jani Bora, when the Mashoko Associate end up, which you are now on for slave, we all on Pampan slave. When I found Babel engine, which Balama structures are, Balo in Panawa, Balo Kokeli, Oakin, and Ivan, and the Kinu, I'm going to have a good deal. Utangra and otherwise, it won't be a little banter. Yenzilla, Latin, and I. Yen, I got a Valentin Baki, and the woman Kokeli Baki, when I'll go to our party, Babe Pona. Aba izihwaba abaphambanisa injongo ayilayo yena njengotswangirani
kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma wazi uthini i-CCC yadilizwa izana so nxa abantu bekhuluma njalo lingadini kakhona
hayi iza yidiliza kanjani izanu pele izadiliza kanjani ungakhela ukuthi umuzi wakudilizwe omunye ngenye indoda wena kuyibona vele wenzeni nxa umuzi oqinileyo uyadilika kanjani. So even the less antifas that is a TCC, only MPC, it is a Ranjan. I didn't live under no fancy gentleman as a wolf again with Babel Livanda April. So out of that one another that is an antifas that I'm a Livanda, Elling at Kinara, Elling and I've been listening to Kinara and Jay.
Ye nazukangeleke isimo sibili samabantu laphikisa ngathi ngakho
into yakho lapha ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics kakhulu laba abantu abaphikisayo bangena bekhangele ukuthi uthiwa kupolitics uyadliwa ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona lo bayikhuluma lathi abezamtiye bezwa ukuthi aliyakapula kathi ukukapula kukatshulwani usobona nxa bebumba amabandla babumba amabandla ukuzokapula not okukhokhela. Njo uti banda lezantiyo zilibe lako ukukhokhela abantu abaplaza abantu bathethe balama plaza emamayeni abantu balama mayeni ungakhangela yonke into ofanti ibenefits umuntu ulayo bona bawubuya belendlela uselihlale kakhulu uxhumane lapha xhumane ukukhokhela selihlale kakhulu selikhulile kodwa lilani lina what policy do you have what ideology do you have as the political party abana kuphuma iparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nakukuhla. Nothi ukukhokhelayo
abantu bayabuza ukuthi khona kungathi kuyini okhuluma ngakho xa sikhuluma ngaba-ideology laba
uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi nanye ephathini enje kuvele kunomthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabukwazi ukuthi leli guma ngosisoklokani ngelo abantu bakhona bathe akukhuluma nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho laba sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lilibandla lina okuyikho elinako elingathi kuyalivumba lingabantu bezimbabwe njengokuthi loba mna ngisuka emathebeleni ngapha omunye esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi nako okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyiko bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 SOS Lincolnson eMathebeleland South. Inkokheli ye-African Union egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eqhuba umhlangano omkhulu kwele Ethiopia ukuzahlolisisa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele DRC lokunye. Umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele DRC lapho asebehluthune idolobha leGoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlazelwa lolu daba sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Injwayelo ukuhlangana enyakeni bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinanzelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-2000 South Sudan, eSudan, Ogaden, Desert, DRC iimpi zakhona akazipheli kutho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo singazithi le minyaka eminyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomaxhegu ezinyenye izinto zingantshintsha kodwa vele asisoze zikhangelele ukuthi inhlanganiso ye-AU le lakumongameli laba be-Afrika ababhidliza ilungelo likazulu kungaphuma lutho hhayi asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale eDRC kule mpi esabeka kakhulu umnumzana ukumbe ngithi umongameli Paul Kagame kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa kungani kulokulwisana okunye okuthize pho bangakuphozisa njani khonokhu kulangale mhlawana lo
yes na kwabesula besihlangana nje benga njengama neighbors ngikhuluma ngakho angiboni ukuthi inxa sele pechia eEthiopia ye omongameli bayefika kuningi kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube lempi into engakhulunywayo kayikalungisisi yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo angathunyelwa khona ukuthi bevikela uzulu amasivileni kodwa angibona ukuthi nxa i-Uganda le-Rwanda bengakavumi ukuthi yobasekela i-M23 nxa uTshisekedi engavumi ukuthi nguyo obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha empoto
yes siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalwa lo bonke phela bebambisana ku-NRA so ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibambe esidukini khonapho njengoba sitsho ukuthi enxa kumele bona baqale bevume phela
ya liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asengxeleni we-Uganda i-Rwanda le-PRC leli ayisiyoqiniso iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uTshisekedi khulume kaTshisekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona lena kodwa iqiniso yokuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi i-Uganda le-Rwanda bayabe bephila ngakho yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kathesi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engabuzwanga kakube lama-sanctions
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya kwinhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 SRN Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu elinengi kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini kusanda kuna izulu elinengi kwezinye izabelo sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela
lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane kodwa sibona nje izulu leselithelana kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona izulu besengathi lihambile especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga but ngezulu leselithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabelebele seziyabo sogama and millet bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevune okuthile so kuyakhuthaza-ke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions at lawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu kodwa siyathola sivunile kancane
ye siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khona kokhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawuthi lokunye kuyini okwenza ukuthi bengakwenzi khonokho be
abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani kodwa batshengiswa ukuthi umumbu isitshalo esimhlophe sihle angazi ukuthi uba wawesikhathi se-colonial izimumbu wakwekwini but abantu basebeluza i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho mfuwayo babala futhi i-social sectors but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle yikwade ukubaqinisa so they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade kubagcinile isikhathi sonke so mbona ngathi yona le interest yokuthi umumbu omnandi ube emhlophe yemnandi bese bekhosa ukuthi lokhuyana yikho kusakhayo yikho kusigcinayo zana zokuthi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhuyana ama-small grains so mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuye abantu baprioritiza kakhulu nomumbu instead of ama-small grains ngoba bathanda isitshalo esimhlophe ukundlula lesi esimnyama
Lapha lizwe induna uDakamele exoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali karhulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzaqhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court iICC izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe yiMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komholi kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu kanye lowayengumphathintambo wogatsha lwezomvikela umnumzana Yoav Gallant. Isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kaMfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGalanti amacala akulasizathu esilohlonzi futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho ephathelane lokuqhutshwa kwempi. UTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi. Ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo. Lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho abantu abaningi bathengela izithandwa zabo amaluba kumbe okunye okuthiyeneyo. Vanengi eZimbabwe vathi valunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu nabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani. Hayi mani ningathi bantu bezani. Ngoba izani sikaningi. Bantu bakamnangakho. Kati ake ningitshele kati mina. Kati democracy kati kini kuyini? Into okuthiwa idemocracy yikusupport umnangakho. Ngoba wonke umuntu okhuluma against umnangakho sokumele abotshwe, sokumele adingelwe amacala. Abotshwe. Hayi mani, yekelani le nto eliyenzayo le, liyayangisa mani. Ayayangisa lina bantu bakamnangakho. In this case yini elingamaculprits okumele libotshwe? Lina elifuna ukutshintsha iconstitution. Abantu abathi constitution yayingatshintshwa lifuna ukubabopha. Uyazi ukuthi you are confused. Ukukhuluma lolokhu zena ngapha kwamalapha.
Ngiyalibingelela lonke basakazi bakaStudio 7. Kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima, sebedijiniswa. Kodwa laba abama egcekeni bethi hambili ngomongameli ukuthi engaphumi, kodwa bona abayenzwa lutho. Ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe namhlanje, ngoba ukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi. Yalibona iqiniso ukuthi alifuneki elizweni lakithi.
Studio 7 yabingelela ngegama lenkosi. Ngilapha nje mayila seHeathrow eJohannesburg. Umuntu engumsura kakhulu nguye lo abathi uzengezojabanga. Umuntu osidalela yonke inkemenkeme yendaba le. Umanje usethulana nomuntu odinga into angayibonisi. Nampa bayachokola onkomo, omalaka inkomo bayachokola. La ikhohlwa ukuthi laphana e-West, e-Ten of e-West laphana, ulamashopu laphana, amabuilding amaningi. Ucabanga ukuthi asikwazi ukuthi wemba igolide, uyatshontsha igolide leliyana la uvusa amashopu. Khona la kusazombhedeka, kanti kusacatshile manje, yabo lokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando. Yabo ngeke usho ukuthi lindebele ifuna ukuthi ebabophise ngomnankakho, kuyeza la kuye.
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi, basakazi abahle nabalaleli, nabalaleli maZimbabwe amahle, linjani lonke izindawo yezindawo zonke zamazwe. Njengoba sihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa, sihlutshwa yizanu. Abantu uma bekhuluma bangathi umnankakho, uma bethi umnankakho abanye abezanu babona bazobona ngathi bona ba-right, umnankakho nguye o-wrong. Kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu PF mayiphume esikhundleni. Kungaphuma izanu PF sizohlala kahle maZimbabweni amahle, singathi umnankakho ngoba laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle, umnankakho nguye ongayenzi kahle. Izanu PF yiyo ebulala ilizwe, sithwele nzima lapha, sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha, sidibela sibizwa ngeziphepheli, sibizwa ngama-foreign ngenxa yezanu PF. Abantu basuka eZimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besithi ngenxa yezanu PF.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kuleviki sinomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvan.
Umkhokheli nje kulesikhathi ecula kodwa engacinezele umculo wakhe. Kodwa ke ukukhona asekuphekile okutsha asiphathele khona.
Kwezomcula bangibiza ngokuthi uPastor Black Sheep. Ilibizo ke engazinika lona. Lona leli ibizo nathi khumbethe okuningi. Malicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo. Bangicula ngo-2008. Ziningi ngengoma esengizishayile, le ngoma esengizirekhodile. Ukusela kwalo wenhlanhla lezo ngoma zikagcwale ebantwini, angingazikhiphi mina estudio lokhu ezikhona estudio.
O Flagship uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Yanginabize igama engathi yilo leli gama engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music, mhlawumbe i-hip hop, mhlawumbe imbaqanga kangabe lalolelo kwisikodwa. Mina ngwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke izifakele imikhubelo yokuthi hhayi ngicula lo mculo, ngicula lokhu engutshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo.
Boge Pastor Flagship, okunika intshukuntshu okuqumbaqumba okuthi ufunde ngubani.
Abazali wami ibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula. Nxa sengikhangela ama-artisti asehambele luhambo khomi wami ngathi unabumo majayivana, they inspired me. Oliver Mtukudzi, they inspire me. The way they create their songs is amazing. Paul Matamire, there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally.
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenze lomunye umphengeli umculo wakhe. Lanxa ungakatholakali umakhasi wokuzilibazisa, oBlackship ucela uxhaso.
Ngicong Mfowethu is my producer and he's also the one making the beats for me, mastering everything. Yena ngothunga naye sethungamelani sisiba. Sisebenza sise-Candy Ice Records. Yes, khonapho uBulawayo. Ngesikhathi esifitshane sizabona nje uPastor Blackship on social media handles. Ngabe sengikhona uFacebook, ngizabe ngikhona uInstagram.
Umkhokheli Mkhululi Mangaba ocula ngegama lakhe elithi Blackship ebizelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Sibe nempela sobe mnandi. Igama lami uYesu Christ sibani.
Ezra Chisas Vanda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Blackship. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamoyo uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulilo eZimbabwe sigqiba lapha, sisithi lisale. Olivalelisayo ngudaba kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.